Varimi ava vanoti matambudziko aya atove nemakore vachisangana nawo uye ari kutonyanya. Mumwe murimi wefodya akaendesa fodya yake kukaroi ndiva Harrison Chokonya vanorima vari papurazi retsvokiadza riri pedyo nekaroi.
Ndokurudzira kuti dai hurumende yakwanisa kudzikisa kumapurazi efetilizer kuti akatengesa mombe yangu ndogona kutenga fetilizer yangu. Zvino wakatengesa mombe uri kutenga masaga 4 haukwanisi kutenga iyo mablende ari kudhurai.
Mumwe murimi wekudeve mudunhu rehurungwe amai Matilda Ngwerume vanoti kukohwa nekutakurisa fodya kuri kuvadhurira zvakanyanya gore rino sezvo kusina chibage chakawanda chekubhadharisa vashandi vanenge vakohwa fodya.
Saka segore rineri challenge iripo ndekuti mamisha kwacho chibage chachaa challenge muti unotofanira kuwana hofu yaekaatengesida. Saka pamwe nevashandi vanosvika kana 50.
Mumwe murimi wekwarusape mudunhu remanicaland vageorge pasipamire vanoti vari kunonoka kupiwa mari dzavo dzefodya zvekuti vari kupedza mazuva mana vakadzimirira. Mukuru wesangano rinomirira varimi vefodya reZimbabwe Tobacco Association kana kuti ZTI vageorge Seremwa vanobvuma kuti pane dambudziko pamusoro pemitengo vachiti vakatomboita misangano nevatengi vefodya nekuda kwemitengo yavo iri kuramba iri pasi.
Tichitsutsumwa panyaya yemutengo kuti hausi kukwira, asi mutengo wacho sekutaura kuita mamembers edu vari uri kungowanika kuHarare ichokwadi kuti runogona kungochidaro nokuti kugiraundi kwacho kana vasingaone, saka tatori nedambudziko.
Panyaya yekunonoka kubhadharwa kwevarimi vaSeremwa vanoti varimi vanofanirwa kubhadharwa mukati memazuva maviri kana kuti 48 hours sezvakabvumiranwa.
Takangoita incident yandataura iyo yekwarusape neyekwamutokwe, asi kunge hatisakanyatsa kubata, asi mutemo uri very clear, 48 hours murimi ngaatuwe mari yake.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vaPaul Zakaria vanoti nhengo dzavo dziri kupiwa mari shoma sezvo vanotenga vachiita chirwirange chekutenga fodya nemari shoma kuti vaite profiti yakawanda. VaZakaria vakaita musangano svondo rino nenhengo dzesangano rinoona nekufambiswa nekutengeswa kwefodya reTobacco Industry and Marketing Board TIMB nedonzo rekuwedzera mutengo wefodya.
Tanga kwesvondo rino tikatotaurirana pamusoro penyaya dzakaita saizvozvo kuti zvoita zvokuti mutengo we$5 wakungoitirwa kuti vemapepa vanyore kuti fodya irikutengwa zvakanaka, endi yeti kumwe kwose uku vachingopedza kutengesa iyoyo shoma, kumwe kwose uku tine tatova nedambudziko.
Mutauri weTIMB Muzvare Chelesani Moyo vanoti varimi vanofanirwa kutaurira masangano anovamiririra kuti vaende nechichemo chavo chekuti vapihwe mari yavo yose ari madhore ekuAmerica kubhanga renyika reRBZ.
Ivo as growers vane maassociation avanawo, they need to take their issues vaendese through maassociation, then association will then represent them vaendese zvichemo zvavo kuRBZ, because isusu is the decisions that we are guided by RBZ. Hatisi risu tinouya nemutemo wekuti vagrowers dzese vabhadhara 5.5.
Nyaya yekutengwa kwefodya nemari isingafadze varimi changova chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, asi zvinonzi dambudziko iri harisi kugadziriswa. Fodya ndicho chirimwa chinopa nyika mari yakawanda kudarika zvimwe zvirimwa zvose pari zvino. Gore rapera yakawanisa nyika mari inosvika bhiriyoni rimwe chete nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$1.3 billion. Mwaka wekutengeswa kwefodya wakaparurwa mwedzi wapera, bhero rekutanga richitengwa nemadhora mana ane masendi makumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti US$4.92 per kilogram. Uwandu hwefodya ichatengeswa mwaka uno hunotarisirwa kuderera nezvikamu gumi kubva muzana kana zvichienzaniswa neyakawanikwa mwaka wapera nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze kwakakonzerwa neEl Nino. Mwaka wapera Zimbabwe yakawana 296 million kilograms asi gore rino inotarisirwa kuwana goho rinosvika 265 million kilograms chete. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nonurai Jena.